nokuchingani zaino mufaro ini ndini tanono kawande dichiti eino imisoro ye naudza nasi chitatu zvita 13/2017. Zanu PF iri kuita kongresi yayo yechimbi chimbi nemusi wechishanu. Bato iri richiti nengo dze Politburo ne Central Committee dzicharamba dziri nengo dzematare maviri aya kudzamara matemu awo apera. Chisungo chezanu PF Women's League chokuti paveone munhukadzi pautungamiri hwebato chorohwa nechando sezvo chisiri kuiswa mudariro nemusi wechishanu. Mutori wenhau Kenneth Nyangani anobviswa muusungwa zvichitevera kusungwa kwavakaitwa achinzi akange anyora nyaya yekuti amai Grace Mugabe vakapa vanhu mbatya dzemukati dzakambopfekwa. Sangano ravana chipangamazano reZimbabwe Democracy Institute rinoburitsa gwaro pamusoro pezviri kuitika munyika uye zvazvinoreva kune ramangwana. Hurumende yokurudzirwa kugadzirisa zvimhinga mupinyi zvinosangana nevashanyi kuitira kuti nyika iwane mari yakawanda kuburikidza nokushanyirwa nevekunze kwenyika. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tinotarisa zviri kuitika mudiaspora, tiri kutarisa zvakabuda pamusangano wakaitirwa muWashington DC nezuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 6080, 15580 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM uye 2 PM mazuva ose. Musakanganwezve kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.